Mutongi wedare amai okai zuda vata vaoni zvikonzero zvekunyima vanhu gumi nevatanhatu ava mukana wokubvisa mai yechibatiso. Nhengo dzeatus idzi dziri kusanganisira mutungamiriri wesangano iriva Obert Masaraure nevamwe vaviri vanzi vabhadhare mari yechibatiso madhora zviuru zvishanu zvemari yomuno. Mumwe wavakasungwava Sharon Tambudzai, uyo anonzi mwana wechikoro apiwa mukana wokutongwa achibva kumba pasina mari yechibatiso yaanobvisa. Rimwe remagwete varayiridzava vatinashi chinopfukutwa veZimbabwe Lawyers for Human Rights vaudza Studio 7 kuti pamusoro pemari yechibatiso vasungwa vanofanirwa kuzviratidzawo kumapurisa ari pedyo nawo pamwe nekusakanganisa vafakazi.
Vapiwa bail saka vanzi vabhadhare 5,000 mazim dollars mumwe nemumwe. Vanzi vagare padzimba dzavo, then vanzi vanoripota kupolice station, kumapolice stations avapa kamwe chete pafiki, nekuti also vanzi vasavhiringidze vafakazi kana mainvestigations ari kuitwa munyaya.
Vachinopfukutwa vati vagutsikana nemutongo wedare. Vatiwo vasungwa ava vanzi vadzoke mudare musi wa17 kukadzi.
Musi wa17 February. Yeah, tinofara kuti vabuda kuti vapiwa bail.
Munyori mukuru weatus vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti zvisinei nekusungwa kwakaitwa vamwe vavo, nhengo dzeatus dzicharamba dzichienderera mberi nekuratidzira kuti vawane mihoro inoita kuti vararame.
Tiri kuti isisu kuratidzira kwakanga kuripo kwenyaya yemuhoro kucharamba kuripo kusvika nyaya yemuhoro iyoyo ichinge yagadziswa, kusvika hurumende yavo yedu yakuziva kuti vashandi vakakosherei munyika munomu, kusvika hurumende yedu yakuziva kuti vashandi kana vachinge vachishanda vanofanira kupihwawo muhoro inokwana inoita kuti vange vachiwana chekudya pamwe chete nekuchengeta mhuri dzavo. Saka tichaenderera mberi nekuratidzira kwakadai.
Varayiridzi ava vanoti vari kuda kuti hurumende iwedzere vashandi mari dzemihoro kuitira kuti mushandi atambire mari inodarika $600 emadhora ekuAmerica. Mukupeta nyaya dzaitika kumatare dzimhosva nhasi, muzvare Mary Mbaiwa avo vari kurwara vambofenda kumatare vakatozobatsirwa nevamwe vavo kuti vakwanise kufamba. Muzvare Mbaiwa vane nyaya iri mudare iyo vari kupomerwa kuti vakaita chihwande muchato wavo nemurume wavo wavari kunetsana naye matare vaConstantino Chiwenga vanova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. VaChiwenga ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiriri wenyika sezvo vaEmerson Mnangagwa vari pazororo. Senzira yekuroverera muzvare Mbaiwa nemhosva yavari kupomerwa, vachuchusi vehurumende vari kutarisira kushandisa gwaro rakanyorwa nechimwe chapupu vaMichael Lozidis avo vakashaya. Nyaya yamuzvare Mbaiwa yava nenguva iri mumatare uye vakamboenza kuti vapiwe vana vavo avo vari kugara navaChiwenga asi zvasati zvabudirira. Mune imwewo nyaya, mapurisa anoti achaenderera mberi nekusunga vanhu vane dzimotokari dzisina mutero pamwe nedzisina manumber plates, izvo zvakonzera kutaura kwakanyanya pamadandemutande veruzhinji vachitsutsumwa kuti manumber plates awa haasi kuwanikwa nyore kucentral vehicle registry kunyange hazvo vazhinji vakatobhadhara mitero inodiwa. Mapurisa anoti achasungawo motikari dzehurumende dzinenge dzisinawo manumber plates. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.